Mungwe mugari wekumasvingo mudunhu rezaka amaisara makombe vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekushayikwa kwembeu apo mvura yakatanga kunaya.
Tatoshushikana nenyaya yembeu nokuti tatenderera matinostenga mese mashops ese atingagone hedu kutaura namazita asi taishaya. 5:13 ndombeu inorimwa, ukatotarisa varimi vese zaka bhikita gutu nekwana chivi nekubvi ndo yetinorima asi taishaya. Saka patanga tichibvunzawo vemashops zviri kunzi mbeu yakatorwa nehurumende ichiti masupplyers ngavaise kucommand agriculture, ende tinozati kana yaenda ikoko mbeu iyei ichapihwa vatsigiri. Tatarisana nesharudzo kudai tiri kutonzwa urohwa nehana nokuti tichaishayiwa kana vasonga tsigiri bato riri kutonga hauwani mbeu iyo yatonzi ngaisupplyiwe uko, vachabvawo panana pachavo. Saka kurima kuchatonetsa kunyange mvura ikanaya, asi tichatinetsai mbeu.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti mbeu yeSeedGo SC513 inozivikanwa nekuti mbizi, iyo inorimwa munzvimbo dzakaoma dzisina mvura yakawanda mumasvingo haisi kuwanikwa muzvitoro. Vamwe vanoti painowanikwa vari kutadza kuitenga nekuti yave kudhura sezvo yakakwidzwa gore rino kubva pamadhora $24 kuenda pamadhora $30 pachisaga chinorema makirogiramu 10. VaDennis Goro vekumwenedzi vanoti kukwidzwa kwembeu kunovarwadza sezvo vari kunetseka nekuwana mari munyika.
Hatisi kuiwana uyezve mutengo wembeu wakakwiririsa. Mbeu yatiri kuwana ndiya inogadzirwa nevanhu yekupendwa. Isu mbeu yatajaira imbizi CR513 ndiyatonyanya kushandisa sezvo mvura yakatinaya kudai tikutarisira titange kurima asi tiri kushaya mbeu.
VaKetos Chapanya vanotengesa mhichadzi hadhwe vati mbeu iri kunetsa asi mamwe makore inoti dai yazara muzvitoro zvavo.
Varimi vatanga kuuya kuti nhaye mvura apa ndopavadi ndopavangoti manyu manyu, vakangotanga kumanya mavhiki maviri apera. Mbeu 513 inonyanya kudiwa nevanhu ndoichiri shoma, asi dzimwe ma403 agrisids ma201 awo inenge iripo, asi kunyanya 513 ndoichiri shoma.
Ko tanoona nezvekurimwa, vaJoseph Made varamba kudayira nhare yavo kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko rembeu. Asi nyanzvi mune zvekurima uye mutungamiri webazi rezvekurima pachikoro cheGreat Zimbabwe University Profesa Munashe Shoko vanoti vanhu havafaniri kurohwa nehana nekuti nguva chayo yekurima haisati yasvika.
Handiona sokuti mvura yekuti vanhu varima haisati yaita, inengova mvura zvayo yangonayavo simupfuna mbuya. Asi mvura chache inonzi katinoti isu kuagriculture effective rainfall yasoka masure zvokuti vanhu vachirima haisati yavapo. Kushaka kwembeu mashops, yes I know, ndichinhu chinongopa kuti varimi vajara kuwana mbeu dzavo dzavaredzi redi muna July August, but iye zvino kuda kuti mbeu yatinonokewo kupinda mashopu.
Vanhu vazhinji vanotyira kuti vakashayiwa mbeu nguva ichiripo zvinoita kuti vabatwe nenzara gore rinouya panopera mwaka wekurima. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.